Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reUnited Nations royambira kuti nyaya yenzara ikasagadziriswa nekukasika muZimbabwe munogona kukonzerwa hondo nekusagadzikana. Varimi vochema-chema nekufa kwezvipfuyo zvavo kumasvingo. Makomiti eparamende otadza kushanda nekuda kwekukandirana makobvu nematete kweMDC neZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru musangano reUnited Nations anga achiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munyika ari kuyambira kuti muZimbabwe munogona kuita kurwisana kana nyaya dzechikafu dzikasagadziriswa nekukasika. Mukuru uyu anoti mamwe matambudziko ari munyika mazvokuda mavanga enyora uye akurudzira kuti vanhu vataurirane uye kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika zvibviswe. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anoti panyaya iyi.
Nhumwa United Nations inoona nyaya dzekodzero yezvekudya kana kuti Rapporteur on the Right to Food muzvare Hilal Elva avo vapedza kushanya kwemazuva gumi munyika nhasi vati vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vakatarisana nenzara iri kukonzerwa nekusatungamirwa zvakanaka kwenyika, uori pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura.
In rural areas, a staggering 5.5 million people
vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu pari zvino vakatarisa nedambudziko rekushaya chikafu sezvo kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kuri kukanganisa goho pamwe nemararamiro evanhu. Mumadhorobha vanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara uye havasi kukwanisa kuwana zvinhu zvakaita seutano hwakanaka pamwe nemvura yakachena.
Muzvare Elva vatiwo chirongwa chekugovera minda kuvatema avo vakapamba minda vasina zvekushandisa zvakakwana mukurima ndechimwe chezvinhu zviri kukonzera nzara. Asi gurukota rezvekurima vaParents Shiri vaudza Studio 7 kuti chikuru chakonzera nzara munyika inyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Saka hapana uori kunze kwokuti vanhu vanoda kunongedzera kudenga kuti kwaita uori, ina handizvigoni izvozvo. Climate change, kuchinja kwemamiriro ekunze, vanhu vakatarisa mazuva ano kana kupisa kwakupisa zvakanyanya kudarika zvakwaita makare, manaire emvura kudharadhara isitiri vadiki, mvura ine dzimwe nzvimbo yaitanga munana September, Christmas yaitosvika vanhu vakudya manhanga nechibage, havichawanikwe izvozvo. Kunze kuri kuchinja zviri kuchinja. Nyaya yekuti hatisi kugona kuplana, tiri kuzama nepatokwanisa kuplana. Kana semaone ratakaita kuti chikonzero chikuru mamiriro ekunze.
Muzvare Elva avo vakashanyira nzvimbo dzakawanda kumaruwa nemadhorobha vatiwo madzimai nevana vadiki ndivo vari kunyanyoshungurudzwa nenzara iyi vachiti vana vazhinji vavakasangana navo mukushanya vanga vasisina uremu hwakakodzera kuburikidza nekushaya zvekudya, vaenderera mberi vachitiwo zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevana vane mwedzi mitanhatu kusvika pamakore maviri hazvisi kuwana chikafu chinovaka muviri. Vatiwo vanhu vazhinji vavakasangana navo kumasvingo nekumwenezi vakavaudza kuti vari kudya kamwe chete pazuva uye vati madzimai nevana vazhinji havasi kukwanisa kuzviwanisa chikafu uye vave kutorarama nechikafu chavanopiwa nemasangano anobatsira.
I saw the ravaging effects of malnutrition on infants.
Ndakaona zvinonzwisa tsitsi zvinokonzerwa nekushaya utano wakanaka muvana vadiki. Vakashayiswa mukana wekuyamwa nepamusana pekuti anamai vavo havasi kukwanisa kuwana chikafu chinokwana. Senzira yekutsvaga dzimwe nzira dziraramo. Mamwe madzimai nevana vave kupedzisira vave kuita zvinhu zvimwe zvinhu zvinotyora kodzero dzavo pamwe nekusununguka kwavo nekudaro kusira chikoro panzira kukurumidza kuroorwa mirishonga mudzimba chipfambi pamwe nekushandisirwa bonde zvinhu zvakwira zvakanyanya muZimbabwe yose.
Sexual exploitation are on the rise throughout the Zimbabwe.
Zvichakadaro vashiri vati zvirango zvakatemerwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari muZanu PF ndezvimwe zvezviri kukonzera kuti veruzhinji vatambudzike.
Nyika ino iri yakasungwa nezvirango zveupfumi atoti masanctions, asiri pamutemo illegal sanctions dzisina kusanctionwa naivo ana UN macho kaya masanctions ari pamutemo anosanctionwa naiyo anoiswa naiyo UN.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Molokele vati zviri pachena kuti vanhu vakapiwa minda nehurumende iyo vasiri kushandisa. Muzvare Elva avo vakasanganawo nevakawanda muhurumende mukushanya kwavakaita vati Zimbabwe iri pakati penyika ina dzine kusagadzikana dzine nzara yakaipisisa asi iriyo yega yakagadzikana mune zvematongerwo enyika asi veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. Muzvare Elva vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yekushayikwa kwechikafu pamwe nemashandisirwo eminda vachiti hurumende, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevekune dzimwe nyika pasi rose vanofanira kubatana kuti vapedze dambudziko renzara muZimbabwe vachiti kana izvi zvikasagadziriswa nekukasika zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekumweneze nevamwe vari kucheredze mudunhu remasvingo vari kuchema chema kuti zvipfuyo zvavo kunyanya mombe zvave kupera nekuda kwenzara inotyisa yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu mudunhu remasvingo zvakaita manyama amire nerongo zvichikonzerwa nekushayikwa kwemafuro nemvura yekunwa zvichiuraya mombe nemadhongi. Amai Tsitsi Mabhosva vanogara mumusha wechipangai kumwenezi vanoti nzara iriko gore rino yapedza mombe dzavo uye vakunetseka nekuriritira mhuri yavo.
Dhiraut izvezvi handisisina kana mombe kana imwe uye ndihwo upfumi hwedu hwatakatarisira kuti tiendese vana vedu kuchikoro. Tadorasikirwa noupfumi nokuda kwokuti mvura haisi kunaya zvakanaka. Yetadovapa dambudziko ruguru dai hurumende mambotibatsirawo nokuti hatisisina kana pokutangira.
Vamwe vakaita saamai Tresi Mudzingiri vanotiwo vakatoomerwa nekuti mombe dzavo dzose dzakatsvairwa nenzara saka vachisina chipani chekusunga kuti varime chikafu chemhuri yavo.
Enda kunotenga chikafu kutaundi asi chikafu chacho chiri kudhura 400 bond, saka 50 kg, saka isu tisina mari tinodoraramisa nokutema mashizha miti dzichidla. Saka pakadorema nokuti upfumi hwarasika hwakanyanyisa hwakawandisa. Ine dzangu dzadofa dzinokwana kusvika 23. Saka pari zvino ndasara nemombe dzisingakwani kana kusungika chaiko kuti ndinde ndinorima apo mvura isi kunaya. Saka kutambura kwacho kunenge kwadonyanyisa.
Vamwe vanoti nekuda kwekufa kwemombe mhuri zhinji dzave kutambura nekuti dzaitengesa mombe kuti dziwane chikafu. Vatomatlananzi vanotiwo nekuda kwekushayikwa chikafu nekupera kwemombe dzekutengesa vamwe vabereki vave kutorodza vana vari vadiki kuti vawane raramo.
Tarisa muno mumwenezi tinoona kuti zvipfuwo ndopane upenyu hwevazhinji. Vazhinji vanorarama nokutengesa mombe dzavo kuti vawane chouviri. Naizvozvo kufa kwemombe kwareva kuti havachakwanisi kudzitengesa dzine mutengo mukuru, uyezve havachakwanisi kudzitengesa vachibhadharira vana vavo zvikoro. Nokudaro tiri kuona vanasikana kunyanya vava kusiya chikoro nokuda kwokuti vabereki vavo havachakwanisi kwa badarira mari. Nerime diyo tiri kuona vana wachizo rozwa zira rao risa tirashika. Iri nzira yukuti wabereki wavo wawane cho uviri.
Vamwe wabereki vanoti dai urumende ni masanga na kazi miri raoga abatira na kuita zurungwa zokuti wawane zimwe mwombeze kupuwa munzimbo izi. Nekuda kwe kusana zakanaka kwe mvura. Murizaka wanda zinora rama nekupuya mwombe zokuti kufakwa ziri kuita kwa siya waka wanda wachinonga sosene muromo. Mwe mkuru mubazi rezo kura pakwezi puwa mdu nere masingo Dr. Enes Tzimasha wanoti mwombe zuru zina zakafa ni nzara nekusha ya mvura mwezi wapera chete. Nyika yose ino nziyakara sikiru wane mwombe zinopura zuru gumi mwezi misho mayapura. Dr. Tzimasha wanoti mvura ikarambira mdenga kuchirezi ne mwenezi uanduwe mwombe zichafa uchawezera. Varimi vanoti kutenga uswa kuri kutura sezo berore uswa riri kutengeswa ne mari nosika madora makumi masere ne mazana ye madora pa makilogram gumi ne mashanu. Mukuru we Zimbabwe Commercial Farmers Union muhurukuru yakaitwa nebepa naure yerald vakakurumidza varimi kuti vatengese dzimwe mombe pane kuti dzese dzipere nenzara. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Kandi Maramba.
Zimbabwe iri kuenderera mberi yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu akanangana nekuchengetedza kodzero dzevanhu kunyanya madzimai nevanasikana kubva kunyaya dzemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekutsvaga nzira dzekudzivirira kubatwa chibharo kwemadzimai nevanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reInternational Institute for Young Women Development, Mushare Gillian Chinzite.
Isusu kuno kuseInstitute for Young Women's Development, musangano unoshanda nemadzimai echidiki, tipa kucherechedza mazuva iwayo anokwana gumi, anotaura pamusoro penyaya yegender-based violence. Chinangwa chedu chatunyanya kucherechedza ipapa patoda kuedza kuyeuchidza nekukola attention kubva kuma civil society organization nehurumende kuti icherechedze nyaya yemhirizhonga isanganikwa nayo nemadzimai. Tiri zvakare pakucherechedza nyaya idzodzo zvakare tiripo pakupemberera makore anokwana kuitawo gumi kubva musangano weInstitute for Young Women Development ichivambwa. Musangano wanga uri kuunganidza nekukorodza madzimai akawanda vanga vari kuita basa rekumiririra kodzero dzemadzimai. Saka panguva ino ye 16 days tukukola ma different government institutions nevarimo vari munharaunda kuti vacherechedze kunyanyanya nyaya dzekubatwa chibharo kuri kuitwa mwanasikana.
Saka pane hurongwa hwamuinawo here hunosanganisira kana kufora kana kuti kusangana nevamwe kuti mucherechedze mazuva aya zvamuri kutaura izvi?
Saka Institute for Young Women Development musi wa 29 November noyewo musi wechishanu tichange tiri kuno kubhindura tichisangana nemadzimai vakasiyana-siyana vanorarama neurema, madzimai echidiki nemadzimai echikuru tichicherechedza nekukoshesa kuparticipata kwavo kana kuti kupinda munyaya dzekupa sarudzo kunyanyanya mumastructures ari local neanowanika munharaunda dzavagere kuti vakwanise kunge vachishandurawo mafungiro anoitika imomo uye kuvandudza kana kuti atingaitiwo mastructures arimo kuti ave anocherechedza nekuisa in place izvinhu zvinoita kuti kodzero dzemadzimai dzichengetedzwe. Kana tiri kutaura pamusoro pestructural tikuedza kutaura kuti nyaya dzatotaura dzemhirizhonga isingori mhirizhonga ingori physical iri kuitika pavanhu asi zvimwe zviri kuuya nyaya yekuti maservices ari kuprovidwa haazi sensitive kune izvo zvinotarisirwa nevanasikana uye zvakafanana nekuti zvikoro kana kushayikwa kwemishonga muzvipatara zvine mabedens akatonyanyanya kumudzimai. Saka zvinenge zvine maeffects ari physical, ari psychological neari social. Saka isu tiri kuti semusanganoshana nemadzimai mapato ese akasiyana-siyana ehurumende anofanira kuva nezvinhu zviripo munzvimbo kuti zvichengetedze nekukoshesa kodzero dzemadzimai vachivadzivirira mukutosangana nemhirizhonga uye nekuvachengetedza mushure mekunge vasangana nemhirizhonga kunyanya kumapurisa kunyange nekumadzitari.
Vanga vari vanoona nezvemabasa musangano reInstitute for Young Women's Development, Mushare Gillian Chinzite, vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari kubhindura. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nhasi vanhu vakawanda vemuAmerica vari pazororo rekutenda kana kuti Thanksgiving Apo vakawanda vanenge vachitandara nekudya nehama neshamwari. Thanksgiving yakatanga kupembererwa nevamwe muna 1621 asi yakazova zororo muna 1863 apo vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaAbraham Lincoln vakatara zuva iri sezororo remunhu wese rinoitwa muna mbudzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, muzvare Teresa Dangwa.
Isusu takangouyawo tisingatomboiziyiwo Thanksgiving kuti kune zuva rinongoiswa kunzi nyika yese muno muAmerica vanhu vangotora ofu vachipembera vachitenda nezvese zvavainazvo. Tinongotorawo horiday yacho iyoyo tongoitawo saizvozvo, asi chakanyanya kukosha ndechekuti zvakanaka kuti nyika yese inozvitora kuti toda kutora zuva rimwe chete ratinongotenda kutenda Mwari nezvese zvatakapuwa, ava makomborero kana nziro dzatakazarurirwa kana mikova yatakazarurirwa kusvika pari zvino, iyi tichitenda zvine kunge tiri pamwe chete nemhuri pane vari pamwe chete nemhuri dzavo. Asi nini ndenge ndichidangokurudzira kuti kutenda kwedu ngakungoriga kunguva kwezuva rimwe chete. Kwandiri kutenda kunofanirwa kunge kuri mazuva ese, tofanirwa kungotenda Mwari nekuti kungopuwa icho chipo choupenyu chinhu chakakosha.
Saka iro zuva ranhasi muchange muri kuitei? Tinoona mhuri dzakawanda vanenge vachibika, vachisangana, vachidya, vachidya riri yatinoti garakuni kumusha rinonzi teki iko kuno. Imi muchange muri kuitei?
Inini ndiri kufara nekuti ndina mbuya vangu vakauya vakawana basa paUN apa vakatosvika kusvirwa nezuro. Saka tiri kunyanya kutofarisisa nekuti ambuya vangu vari pano, ambuya Esther vakauya pamwe chete nemhuri yavo. Saka tiri kutofara kuti Mwari vakavazarurira mukova iwoyo wokuuya kuzoshandira paUN. Tikubikawo nesu tichabikawo, asi hatinyanyoita hedu zvoku zvinozonyanya kuitwa nemaamerikani zvekubva zvataita mafidhongo akanyanya. Isu mafidhongo edu mazhinji tinomaita pachrismas hatichipemberera kuzvarwa kwaJesu. Saka ndo pachazonyanyoita mafidhongo makuru panapa. Hati kungobikawo hedu izvozvo zvakangotiringana semhuri, asi tisinganyanyoenda hedu too much sekuita kwevanhu vanogara muno nekuti kwavari ndo zuva ravo ravakakura naro, isusu takakura tichipembera Christmas.
Munoona here zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imo muno muAmerica zvichitora mukana uyu kuti vasangane nevamwewo kana kuti ingori yatingati zororo reukama chete?
Varipo vamwe vanosangana asi kazhinji ndinongoona sekunge mhuri nemhuri dzinongoenda pamwe chete vazhinji va nekuda kwokuti zvakare iyi holiday yekuti takangowanawo iri kuno tichiuya kuno vazhinji havawanzosangana. Asi kana dziri shamwari neshamwari, inini kare makare kare ndisati ndakugara kuno kwandiri kugara ndaimbogara kumwe kunonzi kuAlban uko, zuva irori ndairitora ndichiunza mastudents vana vechikoro vekuZimbabwe kana veany part of Africa vakanga vari vauya kana kuzvikoro vasina hama dziri kuno, ndaivaunganidza kukomba kwangu ndichivabikira.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa vari parunare muNew York muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Nhengo dzeparamende dzebato reZANU-PF nhasi dzavhiringa musangano wekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko dzichiti hapana nhengo dzeMDC dzichabvumidzwa kutungamira misangano yemakomiti kudzamara dzatambira vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi yange ichifanira kunzwa kubva kune vaimbo vemakomishina eZimbabwe Media Commission pamusoro pebhiri reZimbabwe Media Commission iro ravi kutozewa neparamende. Sachigaro vekomiti iyi vaPrince Duveko Sivanda veMDC vaudza Studio 7 kuti nhengo dzekomiti yavo kubva kuZANU-PF dzaramba kuti vatungamire musangano pamwe nekuti musangano wacho uenderere mberi.
Ndaedza kuvaudza kuti tinoti nevanhu vatashedza vatofanira tisangane navo sekomiti, but vativo havana komita pana musangano unoitika. Saka nokuda kwaizvozvo ndazobva ndatine musangano ngaubva wamira.
Vasivanda vati mangwana chaiwo vange vachifanira kuita musangano neve Media Institute of Southern Africa Zimbabwe pamusoro pekuvandudzwa kwemitemo yezvekufambiswa kwemashoko, asi musangano uyu hauchaenderera mberi.
Next week we are supposed to look at community radio station policies muswa 3 nezakras. Ndato cancela futi musangano wacho iwoyo. Saka ndichamirira kusvikira utungamiriri weparliament waratidza kuti no mutemo wa kutedzerwa muparliament.
Imwe nengo yekomiti kubva kuzano PF vawebista Shamu vati nyaya yakonzera kuti musangano usaendere mberi inyaya yekuti nengo dzeMDC hadzitambire utungamiriri wavamunangagwa.
So ndozvatiri kuti kana zvakadaro iwe uri weMDC uchita handivendi nobvuma kuti vamunangagwa ndivo president venyika ino. Ko unogono uya wozo ita chigaro muchirongwa chiri pasi pehurumende yamamunangagwa, chiri pasi peparamende iri munyika inotongwa namamunangagwa. Zvinoreva kuti kana zvinenge zvave kusawirirana.
Imwe nengo yekomiti varegai tsunga veMDC vati makakatano aya ave kukanganisa basa reparamende uye nyaya iyi inofanira kugadziriswa.
Panoda kuti paitwe dialogu semaonero angu nekuti matambudziko ese medzisiri yacho ihurukuro.
Parliament isusu tinoona kuti pabumbure remutemo parliament inozvimirira yega yakasiyana ne executive. Saka kuti ma MPs anu ataure kuti anoda kuti ma chairman ema committees anotungamirwa ne MDC vatange vasaluta vamunangagwa, aiwa izvobodo, hakuna mutemo wakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesa Rwanya, vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nenhengo dzeparamende dzezanu PF kushambadza nyaya yeMDC yekuti haibvumi utongi hwavamunangagwa.
Zanu iri kupopularisa nyaya yavachamisa, iri kushambadza nyaya yavachamisa muno muZimbabwe nepasi rose kuti muZimbabwe parliament committee system haisi kushanda nenyaya yekuti vanhu vezanu vagwadziwa kuti vachamisa nemusangano wavo MDC aureko kunaizva vamunangagwa.
Dr. Rwanya vati semaonero avo nyaya iyi yave kuda kuti vamunangagwa navaNelson Chamisa vataurira nepauviri hwavo kuti vagadzirise dambudziko iri. Zvichakadai, komiti inotungamirira paramende yeStanding Rules and Orders Committee iyo yaita musangano wayo nhasi wekugadzirisa nyaya iyi haina chayabuda nacho sezvo nhengo dzeMDC dzabuda mumusangano uyu dzichiti hadzibvumirani nedanho range rave kuda kutorwa nekomiti iyi. Zvinonzi komiti iyi inotungamirirwa nemutauri wedare reNational Assembly Advocate Jacob Mudenda yange yave kuda kuumba komiti ichaongorora maitiro enhengo dzeMDC muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veNATO vari kugadzirira kusangana kuLondon pamusangano wemazuva maviri kuti vapemberere makore makumi manomwe mubatanidzwa uyu waumbwa. Asi musangano uyu uri kusangana panguva yakaoma kusanganisira kusawirirana pakati penhengo dzeNATO uye hondo iri kuSiria pamwe neRussia iyo iri kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana kwepasi rose. Imwe nyika iri kutemesa musoro NATO inhengo yayo Turkey iyo iri kutenga zvombo kuRussia uye kupindira kwayo muhondo yemuSiria mushure mekunge mauto yeAmerica abuda kumaodzenyemba kweSiria. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuda kuti nyika dziri mugungano reNATO dzibhadharawo mari yakawanda kugungano iri kwete kungomirira Amerika. Nepfenyuro yeFrance News Agency inoti vanhu makumi maviri nevaviri vafa kuIraq, vamwe vane chitsama vakaurayiwa muguta reThika. Izvo zvinotevera kushandiswa kwepfuti nemapurisa emunyika iyi kuedza kuparadza vanhu vanga vachiratidzira. Kubva paziviswa zvakabuda musarudzo dzegore rapera, izvo zvinoratidza kuti mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa ndo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rakatora danho rekuramba kucherechedza vamunangagwa richiti vakakundwa navachamisa. Nekune rumwe rutivi, bato rezano PF kuburikidza nenhengo dzaro muparamende vave kurambawo kubatana pamwe chete nenhengo dzeMDC mumakomiti eparamende. Izvi zvichasiya papi basa reparamende. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera zano PF muparamende vapupurai togarepi pamwe nevanokokera MDC muparamende vaProspa Mutseyami. Tatanga nekubvunza vamutseyami pamusoro pedanho rebato ravo rekuramba kucherechedza vamunangagwa semutungamiri wenyika.
tsuso zvatiri kuita izvi hatisi kuita zvinhu zvemusoro wedu. Tine kutsusumwa kwakanyanya nesarudzo yakaitika mugore ra2018 zvatisikafari nazvo, zvatinotsusumwa nazvo. Zvinova zvakazobatanidzwa neutumiriri hwemusangano wenational executives tichizoenda kunational council ichizoita maresolutions ayakaita nekuda kwezvinhu zvipomerwa zvese zvatakatarisa izvi, zvakazotisvitsa panguva yekuti no, utungamiriri huripo hwekuwina kwaEP Mnangagwa hatiwirirani nazvo. Hatisi kugamuchira upresident wavo sapresident wenyika ino, asi tinogamuchira upresident wavo sapresident weZANU-PF. Izvozvo hatipogani nazvo.
Honorable Togarepi, danho riri kutaurwa neMDC pamusoro pemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato vamunangagwa.
Chatinoda kutanga tatarisa ndechekuti tinoda vanhu vakavimbika kupolitics. Kana tiri kupolitics tinomiririra vanhu, uye tikaita zvinhu tichiita kuti vanhu vange vaine ruzivo rusirirwo, tichiti ndicho chokwadi, tinenge tisiri vanhu vakavimbika savatungamiriri. MDC yakaenda kumaelections ine kodzero yokuita dispute kana yafunga kuti maelections aitwa haina kufara nazvo. And the constitution yedu yenyika yedu ine nzira dzokuadressa madisputes kana tichinge taita maelections. Constitutional court ikanotarisa zvamunoziva, havana kana kusvika kukoti vakati tinokumbira kuti tiiti maelections iwawo maresults kana vakavhota vaverenge patsva, nokuti vaizviziva kuti ivo vanga vadyiwa maelections. Saka isusu hatigoni kuzve kuti tinoshanda navanhu vanoti ivo pane zvimwe vanogamuchira kuti vamunangagwa ndipuresidendi, pane zvimwe havagamuchiri. Saka vanhu vasina yatingati a principled position vari vatungamiriri, zvinoreva kuti havasi kuitira ruzhinji rweZimbabwe zvakanaka. Saka tina vanhu vana madouble standards, vaya vaya vokuti vanongoda kana pazvakanaka vanoomora vachidya zvavo, kana zvava kuvanakidza voenda kunonyepera vanhu kuti vamunangagwa tivagamuchiri. Hapana chinodyiwa mupalamendi chisinenge chisina kusainiwa noruoko rwapuresidendi.
Vamutsiyamwe,
inyaya yekuti hanzi koti yakarula, constitutional court, kuti munhu akahwina ndiED Mnangagwa ndezvimwe. Kune vanhu vakaenda kujere vakagara mujere kwe30 years vachinzi vakauraya vanhu. Zvozoonekwa after 30 years vanhu vakagara mujere kuti koti yakakanganisa kutonga munhu uyu, haana munhu akauraya, haana kana mhosva yakaita. Saka nyaya yekuti tinganyatsa kuti zvinhu zvedu zvepolitics tobva tati constitutional court yakagura zvakati. Constitutional court vatori vanhu vakangofananawo neni, vanhu vacho vanogara mumba, vanogara muZimbabwe munomu, vamwe vacho vakatopindawo munyaya dzekuti vange vachisvika ipopo vane zvinhu zvakawanda nechekuita nehurumende iripo yanga iripo yava Mugabe kusvika pavakasvika ipapo. So nyaya yekuti tikasimudza nyaya yekuti constitutional court yakagura izvo zvinhu zvimwe ndezvimwezvo. Then taenda panyaya yeparliament yemacommittee eparliament. Makomiti eparlamenti hatina kuita zvokupiwa kuti tichee makomiti neZANU-PF.
Mirai vapedze.
Makomiti eparlamenti tinotoachea nekuda kwepercentage yedu yatinayo yemamembers of parliament vakavhoterwa nenyika ino yeZimbabwe. Ndo zvinotiwanisa machairpersons atiinawo vari 8. Inyaya yepercentage yatiinayo. Then kuseneti tine machairpersons vatiinawo 2. Isusu nyaya yekuti tibude muyamuya pachiuya president weZANU-PF tobuda muparlament, hatina kukanganisa business reparlamenti kana musikana one. Isu tinobuda tonozviitira zvinhu zvedu panze tichiita protest yedu inovairera vamiro yedu yatinobvumirwa neconstitution. Zvinotikane zvekuti ZANU-PF instead yekuti vabude komiti yosara ichiita business in protest ka, havasi kubuda, vari kutodisturba chairperson wacho ari kuchair komiti, vobva vaita mhirizhonga chaya chaya noizi.
Vatogarepi, vakawanda vakuona kunga muparamende maakuitwa zvedambe, munoti nenyaya iyoyi uye zvinopera sei zvinhu?
The best way yokuti zvinhu zvigadziriswe jonga ndeyekuti tichengetedze nokutevedzera mutemo wenyika, mutemo wamaelections, kunzwisisa kuti kana wadyiwa election is not the end of the road.
Avanga vari vanokokera nhengo dzeZANU-PF muparamende vapupurai Togarepi. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaProspa Mutseyami. Vaviri ava vanga vari parunare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chezvinosangana nemadzimai apo tiri kutarisa mazuva 16 akanangana nekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu mudzimba, kunyanya madzimai nevanasikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.